Dare iri rativa konjana vananya ene uremu wekuti vanduna vanza havana kusarudzwa zviri pamutemo kuve mumiriri wechegutu West muParamende. Vakonjana vakakwidza nyaya iyi kumatare vachiti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yakakanganisa payakazivisa veruzhinji kuti vanduna ndivo vakanga vakunda musarudzo, kunyange hazvo vakonjana vakanga vakunda musarudzo idzi. Paakambonzwikwa nyaya iyi mumatare akaita sedare reHigh Court neSupreme Court, magweta eZEC akabvuma kuti komisheni iyi yakakanganisa payakazivisa kuti vanduna ndivo vakanga vakunda musarudzo. Pakatariswa zvakabuda musarudzo zvairadza kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo idzi. Vatongi vedare reConstitutional Court vati vakonjana havana kodzero dziri mubumbiro remutemo dzakatyorwa, saka nokudaro nyaya yavo haina uremu hwekuti inzwikwe nedare iri, izvo zvatsinhirwa negweta ravo vaMoses Nkomo.
Dare ratiro panyaya yakanga iri pamberi peSupreme Court hapana inganzi constitutional issue yakaitwa determination kana kuti yakatongwa ne Supreme Court, saka vati hapana chikonzero chokuti nyaya inde ku constitutional court. Pamaonero edare, nyaya dzinofanira kuitwa appeal ku constitutional court dzinofanira kunge dzasimudza nyaya dziri constitutional padare riri pasi. Pane nyaya ino iyi zvinoreva kuti padare rekuSupreme Court panofanira kunge pakaiswa nyaya ine chekuita nekodzero dziri mubumbiro remutemo reconstitution.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati havana kufara nemutongo watorwa nedare.
Isusu sebato tashungurudzika zvikuru nemutongo weconstitutional court uyu, nekuti tanga takatarisira kuti kubvuma kwakaita ZEC kuti yakapa maresults asiri panyaya yavakonjana, izvozvo zvega zvaifanira kuti zvinge zvichipa gwara rekuti vakonjana vange vachipuhwa nzvimbo iyoyo semumiririri wedare reparamende. Hatisati tagara zvedu sebato kuti tinyatsokuongorora mutongo wese kuti wakamira sei, asi zvabuda mumutongo weconstitutional court ndezvekuti vakanyanyokoshesa anonzi matechnicalities emutemo, zvine zvekuita nemutemo, kukunda chokwadi ratoziva rese rekuti vagift konjana ndo vakakunda vadexter nduna muconstituency.
Asi vanduna vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare uyu.
Kusakumbira kuvhugwa kwemaV11 residue material ranga riri donzo ravo rekuti vangoenda nezviroto zvavo kukoti vachinoti aiwa inini ndakabiridzigwa, inini handina munhu wandakabiridzira, ivo ndo vanga vakutoda kutoba mavhote evamwe kuti vatutsire pane yavo vazadzise zviroto zvavo zvokunge vange vari MP. Asi matare ose akaona kubva kuElectoral Court, kuHigh Court, kuenda kuSupreme Court, the Appeals Court, the Final Appeals Court, kusvikira kuConcord nhasi inove iyo ine mashoko anobata makoti ose kuti regai.
Vakonjana vati havasi kufara kuti vagari vemuchegutu West vari kumirirwa nemunhu wavasina kusarudza. Mutongo waturwa nedare uyu unoreva kuti vanduna vacharamba vari mumiriri wechegutu West muParamende sezvo vakonjana vasisina kumwe kwekuenda kuti nyaya yavo inzwikwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.